Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, Gumiguru 12, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington, Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanotengesa mumigwagwa vanobviswa mumigwagwa yeHarare nechisimba nemapurisa zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vanhu ava vabviswe. Zimbabwe Electoral Commission inoisa nzvimbo yekunyoresa kuvhota paparamende kuitira kuti nhengo dzedare reparamende dzikwanise kunyoresa kusanganisirawo vane mahofisi ari pedyo nedare reparamende iri. Vechidiki vojamuka kumasvingo zvichitevera kutadza kwavari kuita kutora zvitupa pamahofisi epamudzviti kumasvingo kwakare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa pamwe nevashandi vekanzuru yeHarare nhasi vadzinga zvine chisimba vanhu vanotengesa mumigwagwa pakati peguta reHarare zvichitevera kurudziro yakaitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mukupera kwesvondo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akapakatira zvombo pamwe nevashandi vekanzuro yeHarare vadzinga mumigwagwa vanorarama nekutengesa mumigwagwa zvaita kuti vanotengesera mumigwagwa nemapurisa ava vaswere vachiita hwikiti negonzo pakati pedhorobha. Mumwe wavanotengesera mumigwagwa, amai Maidei Chimuka, vati pane vanotengesera mumigwagwa varohwa zvakaipisisa vakakuvara uye vamwe vavo vanonzi vasungwa.
Nhasi kwauya polisi yakabatana nekanzuro ndobva yakutanga kumhanyisa vhenda rese zvikanzi mavhenda haasi kudiwa muno mustreet. Ndobva vatibvisa tese, hapana kana vhenda rambosara rakaronga. Polisi yakabatana nekanzuro. Ehe, pane vatosungwa 4 vatori kucentral mavhenda. Saka vatonzi vanhu vava kuti vabude kudiwa $150 kuti vabude, kana mashaya mariwo vari kuenda kujeri 6 months.
VaMike Muvadi vati havadi kuenda kunotengesera zvinhu kunzvimbo dziri kunze kwedhorobha kwavari kunzi nekanzuro vanoshandira.
Zvekuti vanhu vaende kuCoca-Cola hazviite, because unoti munhu anenge achishandira mutaun haangakwanisi kuti aroda boots kati ada kutenga madisk oenda kuCoca-Cola kwechiti aroda kundotsvaga boots. It's obvious haachatombinde kuCoca-Cola, autongopinda mushopu autotenga. Isusu vanhu vanenge vachitengeserawo kumavhenda havasina kana macustom, because kune kusina kana custom inenge ichauya ikoko.
Vagwinya igandanzara avo vanotengesawo mbatya vati kuridziro yakaitwa navamugabe pakupera kwesvondo yekuti vanotengesera mumigwagwa vabude mudhorobha inoratidza kuti vamugabe havana hanya neupenyu hwevanhu.
Fundraising ari kuda kuita fundraising yepati yake, nekuti mari dzaari kutaura yekuti hanzi kana munhu akabarwa ari vhenda unonzi $100 fine. Iye $100 fine, iye asingakwanisi kuwana dhora pedei rekuti ararame. Zvoreva kuti ada kutsvaga mari kuda kuti afande pati yake. Uye ndi purezidendi asina chido nevanhu. Zvaakaita kunyamanzuko zvekubudisa vanhu kupaipai achiisa mhuka dzakaisa mhuka ndo zvaari kuda kuita futi semu mutaundi.
Zvichakadai, nhengo yeboka retajamuka vaDanford Ngadziore vati vachashanda zvakasimba nevanotengesera mumigwagwa kuti vasarambe vachishungurudzwa nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru.
Danho ratiri kutora ndiri kuingeja hurumende nekuingeja makanzuru kuti vazive kuti kurova vanhu nokutora vanhu zvinhu zvavo nokuvakuvadza haizive solution. Solution yave pakuti izvo vanhu vanda mabasa. So pari zvino izvi tine programu yatinayo yokuita engage macitizens kuti varegiste kundovhota. Mudambudziko iriro rinopera chete vachinge varegista kundovhota. Poona hurumende yakabatana, poita hurumende ine chekuita nevanhu ichapa vanhu mabasa.
Munyori muboka revechidiki reMDCT vaLovemore Chinoputsa vati bongozozo raitwa nemapurisa iri inzira yehurumende yekukanganisa vanhu kunyoresa kwavari kuita sevavhoti pakati pedhorobha, sezvo vachiti bato ravo rine vatsigiri vakawanda mumadhorobha mazhinji. zhinji.
Vanhu vezano vafunga kuti vakashandisa strategy iyi zvaita kuti mutaundi munge musingafambiki uye kuti vanhu vange vachitya kuuya mutaundi. Zvinozodzosera kumashure kunyoresa kwevanhu. Nekuti tiri kuzviona kuti nhasi kunyange nezuro vanhu vakanga vatanga kuwanda vanga vakuenda patown house kundonyoresa kuvhota. Zvatata kutofara kuti vanhu vakuchinyoresa manje kuvhota. Asi iko zvino nekuda kwemhirizhonga yataona mutaundi nokumhanyiswa kuri kuitwa vanhu zvakunetsa kuti avo vanga vachida kufambira kuzonyoresa kuvhota vatye kupinda mutaundi. Zvakare iwayo mavhenda akawanda ari kuwanikwa ari mutaundi vanga vachatora mukana wekunyoresa zvisingavatoreri nguva kana zvisinganyanyi kuvanetsa kusvika panzvimbo yekunyoresa. Saka tikona sokuti vanenge vari kuda kuti kunyoresa kuri kuitwa muHarare CPD kupere mavhenda asima mutaundi.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa. Amai Cheri, ticharamba kutinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Kanzuro yeHarare inoti vanotengesera mumigwagwa vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa dzavanenge vachibhadhara mitero, kwete kuti vanhu vangomera kunge hohwa pakati pedhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yavhura nhasi imwe nzvimbo yekunyoresa vavhoti paparamende muHarare kuitira kuti nhengo dzedare reparamende pamwe nevamwe vane mahofisi ari pedyo nedare reparamende vakwanise kunyoresa kuvhota pasi pechirongwa cheBiometric Voter Registration kana kuti BVR. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Nhengo dzeparamende dzazvionera dzega pamhino sefodya kusagadzirira kwakaita ZEC pachirongwa cheBVR. Vashandi veZEC vange vasinonyatsogadzirira pavatanga kunyoresa uye vange vachitadza kugadzirisa mishina yeBVR kuti ishande nemazvo sezvo pange pasina nyanzvi dzemishina iyi. Vashandi ava vange vachiti vakaita dambudziko nemishina iyi vofonera kumahofisi kwavo kuti vabatsirwe, izvo zvaita kuti vanhu vatore nguva yakareba vari mumitsetse. Mumiriri weGweru Rural wava Josephat Madueko, avo vatanga kunyoresa kuvhota vati havana dambudziko ravasangana naro uye vatora nguva shomanana kuti vanyorese.
Kana une information yako yakakwana, ID number, everything, proof of resident, takes less than 3 minutes.
Senator Kresenzia Chabuka vekumanikaland ndemumwe avo vakwanisa kunyoresa kuvhota pasina dambudziko. Senator Chabuka vati chinodiwa kuti munhu akasike kunyoresa kuvhota kuti munhu aende aine zvinodiwa, vachiti vanofara chose nemafambisirwo echirongwa ichi.
Kana une maparticulars ako akakwana, unoita follow zvavanenge vanyora zvese, uchibvunza vachikuratidza, vakutora foto vapedza mafingerprints, zvese zvaunenge wabvunzwa ukazviwana uchiqualify kuti uye vhota unovavhota. Hapana kana chitsotsi except kana usema ma particulars zvako akakwana, you can register.
Asi vamwe vakaita samai Chaslin Munemo vanogara kuHarare West vatora nguva yakareba sezvo nzvimbo yavanovhotera yange isiri kuonekwa mumagwaro eZEC.
We normally use pa polling station means pachigumba pakona pamapereke na atsandi. So it's not reflecting.
Amai Munemo vatiwo kunze kwaizvozvo hapana rimwe dambudziko ravaona pakunyoresa kuvhota. Kuvhurwa kwenzvimbo iyi kwaratidzawo kuti nhengo dzeparamende pamwe nevamwe vanoshanda mahofisi emapazi akasiyana-siyana ehurumende havana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvinodiwa kuti munhu anyorese kuvhota. Vamwe vange vasina magwara anoratidza pavanogara uye vange vachitozonyoreswa maafidavit kuti vakwanise kunyoresa. Nzvimbo iyi ichange yakavhurwa kusvika musi wa5 zvita. Zvichakadai, mukuru anoona nezvesarudzo muZEC amai Constance Chigwamba vati vatori venhau vasina kunyoresa neZEC havabvumizwe munzvimbo dziri kunyoreswa vanhu. Amai Chigwamba varamba kutaura nevatori venhau vasina magwaro eZEC vachiti vanotaura neavo vane magwaro eZEC chete. ZEC inoda kuti vatori venhau vanoshandira makambani emuno vabhadhare $10, kwozoti vanoshandira makambani ekunze vabvise $50 kuti vapiwe mvumo yekunyora zviri kuitika pachirongwa chayo chekunyoresa vavhoti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, vechidiki vanga vachida kutora zvitupa kekutanga pamahofisi ekwamudzviti kumasvingo vanoti vatadza kutora zvitupa sezvo vashandi vepamahofisi aya vanga vachiti vanoda mari. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vataura neStudio 7 vati vashandi vehurumende vanga vachida mari kuti vape vanhu zvitupa. Kunyange hazvo hurumende yakati vasina zvitupa vanofanira kuzvipihwa pachena kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Mumwe wevechidiki vapraise mari dzavati vave nemazuva vachidzoswa nekuda kwenyaya yevashandi vari kuda chioko muhomwe.
Ndasvika ndikavatirapa ndakapfeka zibhachira ndakapfeka rineri ndakazvifukidza nemusoro nemusoro ndakamirira kuti nditore zvitupa zvakanzi zvinotikodzera kunge zvitogwa mahara. Wekutanga akanditi ndipowo $7 kuti ukwanise kungochitora chitupa. wazotora $2 yangu ana kutondidzosera asi vazouya vechituva vakutsvika vobva vandidzinga vose.
Muzvare Ellen Masaravati, vashandi vepazvitupa vari kutoresa vanhu vashoma pazuva vasingapfuuri makumi mashanu vachiitira kuti vazhinji vasawane zvitupa zvekuzonyoresa kuvhota.
Dzina zvindifadzi nokuti vanhu vavanotora kakubva makuseni svika manheru vanoshanda vanhu 40 after lunch pale pasina kana vanhu vanenge vakatozvigarira vashandi avo. Vanhu vava kutongola tripa lunch zviro takasora pano nhatasora pano ndotorera kwachivi takasvika pakati ndotorera kwakachitora saka mahara achanogoshanda papi mara chindewane pekunda kwachivi.
Mukuru webazi rekutoresa vanhu zvitupa mumasvingo amai Stembeni Chitsa varamba kutaura neStudio 7 kuti vatipewo pfungwa dzavo pane nyaya iyi. Asi vamwe vagari vanoti kunyange hazvo vechidiki vari kunetseka vanotarisira kuti panoparwa chirongwa cheblitz mudunhu ravo sangano rwezeki rinenge ragadzisa zvimhinga mupini zvose zviri kusangana nevamwe kune dzimwe nzvimbo. Muzvare Esther Chimanikire vanoti vakatomirira kunyoresa kuwadhi kwavo vasingatarisire kunetseka.
Tiri kutarisirawo kuti zeki inge yarongekawo nekuti matambudziko atiri kunzwa ari kusangana nevamwe kudzimwe nharaunda emafomu ekushayikawo kwemacommissioner of arts vange vazvigadzirisawo since iri inenge iri second phase.
Vamwe vanoti havana ruzivo rwekuti chirongwa ichi chinotanga riini munzvimbo yavo sezvo zeki isiri kushambadza kana kuisa maposta ekuzivisa vanhu. Vazivanai Chikwanda vati havasi kufara nekugadzirira kwezeki.
Tisati ava nehumbo hwakakwana kuti neevidence yakakwana kuti vari kuuya kupi nekupi nekupi masinda zvachona vasati vamashambadza. Naizvozvo zeki haina kushambadza zvakakwana information yeprogiramu iyoyo kumamedia houses akakwana anowanikwa nevanhu ari accessible kune vanhu vakawanda munyika.
Zvichakadaro chirongwa chekunyoresa kuvhota mumaward chakaparurwa musi wechipiri mumasvingo mumatunhu matatu chete anoti Chiredzi yose, Mwenezi yose nedzimwe nzvimbo dzechivi South. Chirongwa ichi chinopera munzvimbo idzi musi wa25 Gumiguru asi muguta remasvingo chirongwa ichi chinotanga musi wa29 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.
Ziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumiguru 10 kusvika musi wa25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, kuEpworth; Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East and West, Mutare, South, East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East neWest, Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North neSouth; Mount Darwin, North neWest; Mashonaland East, Mudzi, North, West neSouth; Mutoko East, North neSouth; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Hurungwe, Magunje, Central, East, North neWest; kuMashingo, Chiredzi, East, West, South neNorth; Mwenezi, East neWest; Chivi, South; Matebeleland North, Lupane, East neWest; Binga, North neSouth; Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North neSouth; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuawana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Politbiro yeZANU-PF, iyo yakasangana muHarare neZuro, inonzi yakabuda nechisungo chekuti musangano wepagore weannual conference uri kuitirwa kuGwanda munaZvita uitwe Congress yechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Congress inokwanisa kudoma vatungamiri vatsva vebato. gurukota rinoona nezvemari Dr. Ignatius Chombo, avo vanoonawo nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU PF, vaudza Studio 7 kuti bato ravo richabuda nechisungo chakajeka svondo rinouya, asi vabvuma kuti nyaya iyi yainge iri mudariro. Vamwe vakuru vakuru veZANU PF vaudza Studio 7 kuti mukupera kwesvondo rino, matunhu ose ebato iri anofanira kuziya kuti otambira chisungo ichi here kana kuti kwete. Izvi ndizvo zvanzi nerimwe gweta mubato iri risina kuda kudomwa nezita, ndizvo zvinofanira kuitwa pabumbiro remutemo webato. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo kuvandudza musangano uyu kunogona kunge kwakanangana nekuda kubvisa mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro mushure mekunetsana kwavo zvakanyanya naamai Grace Mugabe nevamwe vavo vari muchikwata chinonzi Generation 40. Asi vamwe vanotsigira chikwata chinonzi chinotungamirwa navamunangagwa cheTim Lacoste vaudza Studio 7 kuti musangano uyu unogona kuitwa uri wekusimbaradza kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndo vachatungamira bato musarudzo dzegore rinouya. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi, avo vanotungamirawo sangano reMedia Center.
Kana kuri kuti ndizvozvo, izvi zvine chokuita nenyaya yemakakatano ari mumbato reZANU PF maringe nokuti angapinda pachigaro chavaMugabe kana vabuda ndiani. Izvi zvokuti vaite musangano wavo kuti uve Congress zviri mugwara reconstitution yepati yavo yeZANU PF. Pana kukanganisa bumbiro ravo rokutemo rinobudisa pachena kuti kana pafungwa kuti paitwe extraordinary congress inogona kudangwa na president kana anova zvese secretary kana kuti inogona kudangwa kuti nenhengo yeZANU PF kana mushure mekunge dzakumbira kuti zviitwe izvozvo.
Chingava chikonzero chei chiri kuita kuti idaidzirwe iro gore rino iri?
Nyaya iripo ndeyekuti kana makatarisa muchaona imimi kuti mubato reZANU PF manga mune makakatanwa mairirano nenyaya yokuti uchazopinda kana zvazoitika zvokuti vaMugabe vabandiani. Ndo nyaya ingaita kuti padamwe Congress yakadaro iyoyo. Mukatarisisa muchaona kuti izvozvi mubato reZANU PF imbuna mbuna mune kugwisana nenyaya iyoyi yandataura. Saka zvingangova zvaita kuti vaone zvakafanira kuti vadane Congress iyoyo kuti vazame kugadzirisa nyaya iyoyo inogona kuzokanganisa kufamba kwemusangano weZANU PF.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi, avo vanotungamirawo sangano reMedia Center, vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ekuPakistan akasunungura murume nemudzimai wake nevana vavo vatatu vainge vari munhapwa dzevarwisi vanopfurikidza mwero veTaliban kwemakore mashanu. Caitlin Coleman nemurume wake Joshua Boyle wekuCanada, avo vakaita vana vavo vatatu vari munhapwa, vakasunungurwa nezuro kunzvimbo iri pakati peAfghanistan nePakistan. Kuuya kwavo kumusha hakusati kwazivikanwa. Moto uri kubvira mumasango ekuCalifornia uri kuramba uchienderera mberi mudunhu reSomona County. Nezuro moto uyu wakambodzikira zvishoma, vanodzimira moto vakambopinda munzvimbo idzi vachitsvaka vanhu vanoita mazana matanhatu vasiri kuzivikanwa kwavari. Pari zvino moto uyu wauraya vanhu 23. Nyaya yekubviswa kwevanhu vanotengesa zvinhu mumigwagwa yapa kuti paite kukandirana makobvu nematete pakati peZANU PF nemapato anopikisa. Vebato reZANU PF vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakamanikidzwa kupindira panyaya iyi nekuda kwekutadza kutungamira kwemakanzura eMDC. Asi veMDC vari kuti kuwanda kwevanotengesa mumigwagwa inyaya yekuti ZANU PF yatadza kutonga. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri mutariri wemDCT vaObed Gutu uye vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoona sei nyaya iyi.
Zviri clear kuti Zimbabwe yanga yakudescend into chaos zvichikonzerwa nekanzuro inotungamirwa neMDC vasinganyatsokuziva kuti chii chinofanira kuitwa pakuchengetedza utano hwavanhu vomuHarare. Saka pakataura mukuru kuti izvo no izvi zvinhu zvakaipa, ndinofungidzira kuti kanzuro yeNDC inodini, inozvitambira noruzhinji rweZimbabwe inozvitambira, nokuti zviri kuitika hazvisati zvamboitika mukurarama kwedu tawana independence. Harare tinoda nzvimbo yakachena.
Vagutu.
Nyaya iripo ndeyekuti mabasa muZimbabwe mashoma. Kune vaya vanoita zvemastatistics vanoti ivo unemployment rate pari zvino muno muZimbabwe iri pa90%. Momoya vanhu vari kurarama muinformal sector vachiita izvozvo zvevending, vamwe vachiita zvecross border, vachienda kunana Zambia, Tanzania, South Africa, Namibia, vachinoda tokutengesa tunhu vachiuya vachitengesa kuti vararamise mhuri dzavo. Izvi zvakonzerwa nekuti ikonomi yenyika yakaurawa, yakadonha maringe nekuba neunyanya nekusagona kutonga zvakanaka zvine pundutso zvehurumende yava mugabe yeZANU PF. Chinoda kugadziriswa apa hakusiri kugadzirisa masymptoms echirwere asi kurapa chirwere. Kurapa chirwere chacho kubisa hurumende yavo yava mugabe yakundikana inouori ine makoronyera.
Vachirubadzi.
Vaguti vataura zvavoga asi kangava sakangamwa kuti Harare City Council inotongwa nebato ravo reNDC. But pavakangopinda ivo vusaini shiti hwehwo hahusipo ava marara nenyaya yecorruption yeNDC. Zvokuti haisati chiri Harare chete, vavakidzani vavo vokuchitungwiza vatsangira vaakutoshaya zvokuita zvokuti vaguti va vanogona kupupura kuti aiwa shuwa vachirumanzi muri kutaura chokwadi, chitungwiza ava marara, iyo Harare yacho yava marara. Zvisinei, yes, maproblems anogona kuvapo apo napapo, asi ZANU PF yanga ichiziva kuti kana problem ikarapo inosolviwa sei. Saka ivo tingati here MDC haina urongwa hwokuti mavendors awanda, mavendors zvaawanda anogadzirwa papi? Havana pfungwa idzodzo. Vakutobudzwa navamugabe vagara vachiziva kuti kana maproblems aripo chii chinofanira kuitwa. Ivo vagutu neMDC yavo navatsangirai vasavanda nechigumwe, nokuti zviripo ndozvokuti maindustry avanotaura kuti gainful employment yechakuti zvakonzerwa namasanctions avakaunza ivo vanozviziva.
Vagutu, munofunga kuti vanhu vari kubvisirwe nguva inoi?
Nyaya iripo ndeyekungoti vamugabe nehurumende yavo yeZANU vari kutosvoda kuti makonewero avo kutonga zvijekerere ndo akonzera kutambura kwevanhu. Ivo vanozviziva, havana taurawo pachena asi vanozviziva. Chiri kubisirwa vanhu ndechekuti ivo vanotongoona sokuti vanhu pane nguva yatinayo kaiyemavota registration iri kuitika iyo, biometric voter registration, ndo chimwe chinangwa chiripo chokuti vamugabe haana iri kurova. Havavati izvozvo vanhu vezano vana vagadzira chirumanzavo, havavati mazuva ano vachitya kuti zvino nguva yedu yokuruza yasvika, mazuva asara mana, election yaswedera, yava pedo, ya2018. Zvino vanoda kutraya kuedza kuvhiringa kuti mavhenda ava kudatika mabisa zveganyabvu vachadzokera voenda kumisha yavo vokoniwa kurejista kuvhota.
Mutauriri wemDCT vaObed Gutu. Manzwawo zvekare kubva kune vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU PF vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Svondo rapera mauto emu Iraq achitsigirwa nemauto emubatanidzwa unotungamirwa neAmerica mukurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS akatora guta reHawija nemisha yakakomberedza inopfuura zana ndokusunungura vanhu vanoita zviuru makumi masere nezvishanu. ISIS yangi yadzika midzi muHawija iyo iri kumaudzanyemba kweIraq asi yatorerwa nzvimbo zhinji dzange dziri pasi payo kunze kwenzvimbo diki yeAnbar kumavirira pedyo nemuganhu weIraq neSyria. ISIS yakabvuta Hawija mukurwisana kukuru muna 2014 apo yakatorazve maguta eSinjar, Tal Afa neMosul iyo yakazoitwa guta guru reISIS. Muna gonyanya 2014, America nenyika dzomubatanidzwa vakatanga kubomba nzvimbo dzakange dziri pasi peISIS. Mumakore matatu apfuura, nyika idzi dzakasunungura maguta akange ambotorwa neISIS ndokuparadza varwi vaISIS vazhinji nenzvimbo dzavaishandisa kuwanda uye ndokuvhara nzira dzaishandiswa neISIS kuwana mari uye kutakura mafuta ayaitengesa. Mauto aya akakwanisawo kumisa varwi vaibva kune dzimwe nyika vachienda kunobatsira ISIS mukurwa uye akamisa kuburitswa kwenhema kwaiitwa neISIS padande mutande. Mubatanidzwa wemauto aya wakabatsira Iraq kurwisana neISIS nokusunungura Hawija. Kurwisa ISIS kwakadai kuri kuitwawo muSyria uko mauto eSyria Democratic Forces achibatsirwa neAmerica apa pajo nokutora guta reRaqqa rinoshandiswa neISIS seguta guru ravo muSyria. Kunyangwe hazvo Hawija yave mumaoko meIraq, varwi veISIS vachirimo muIraq. Mubatanidzwa wemauto ucharamba uripo uchibatsira kusvika ISIS yakundwa zvachose. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nezviri kuitika muIraq neSyria. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Chirongwa chedu che live talk o women's round table na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zvinoreva zuva remwanasikana pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko ku studio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, just one,
just one, yeah.
Oh yeah,
oh yeah,
oh yeah.
Ko kambo Jesu yakubva kuna fungisai zvakava pano mashava vetabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Vanotengesa mumigwagwa vanobviswa mumigwagwa nechisimba nemapurisa zvitevera kurudziro yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti guta reHarare rinofanira kuti richeneswe. Zimbabwe Electoral Commission inoisa nzvimbo yekunyoresa kuvhota pedyo nedare reparamende kuitira kuti nhengo dzedare iri dzikwanise kunyoresa kuvhota. ZANU-PF inoti ichazeya chisungo chekuti musangano wayo wepagore weannual conference uitwe Congress yechimbi chimbi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo naChris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 12 umfufu 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Into yenze igovernment namhla ayingchaza. Kumpana basicotshe khona yike kumpana esithola kwenye imali ezokuthengisa ukuthi sincede abantwana behambe esikolo, ezokudla, ezani, konke khona lokho. Mina kusasa ngiyabuyela ngiyethengisa khona kuze sithole imisebenzi, size sithole indawo ezinhle ezokuthengisa.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare bathathelwa impahla ngamapolisa.
Inhlelo esifana naleyo ivela sithembakalanga. Njoba sesike sawubona lokhu e-United States of America njalo sibone njalo kukhinya ukuthi kuyatholakala ukuthi kuyabe kungaqhutshwanga ngendlela eqondile.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhathazekile ngokwehluleka kukahulumende ukuthi lazo zibhalisele ukuvota zise-South Africa.
Iningi lithi akudingakali ukuthi uhulumende ethule ugatsha lwe-cyber security ngoba kuvele kulo gatsha olubona ngezokwethulwa kwembiko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abaphila ngokuthengisa emigwaqweni yedolobho leHarare batshone begijinyiswa ngamapolisa njalo ebaxotsha enzikini yedolobho ebathathela labakuthengisayo kulandela amazwi kamongameli Mugabe okuthi kumele baxotshwe kuleli dolobho. Kubika uGibson Bebe.
Lokhu kulandela umlayo kamongameli Robert Mugabe okuthi baphume baphele ezitaladeni ngoba imisebenzi yabo ingcolisa lelo dolobho kanye lokuphazamisa labo abazihambelayo ezitaladeni. Ngalokho amapolisa aweZimbabwe Republic Police iZRP abambane lakamunicipal ukuxosha labo abaphila ngokuthengisa emigwaqweni. Umnumzana Dendai Chanetsa othengisa izilinywa ezifana lamatamati lezinye kuJason Moyo Street uthi ukala okunye okokwenza.
Into yenze igovernment namhla ayingchaza. Kumpana basicotshe khona yike kumpana esithola kwenye imali ezokuthengisa ukuthi sincede abantwana behambe esikolo, ezokudla, ezani, konke khona lokho. Mina kusasa ngiyabuyela ngiyethengisa khona kuze sithole imisebenzi, size sithole indawo ezinhle ezokuthengisa.
UDavid Mangena ngomunye njalo walabo abathengisa ezitaladeni laye ubekhonona ngalokho esithi amapolisa ephula ilungelo lakhe.
Kubuhlungu kubani lobani. Iproblem asiyo umuntu ovendayo, iproblem ukuthi umsebenzi ikayikho. Umuntu odinga ovendayo sikuthi uyavenda because he want to vend. Udinga lapho ongaphilela khona.
Kusenjalo abahlaziya ngezombusazwe bathi akulazwelo lokho okwenziwa ngumongameli welizwe ukuthi axotshe abantu abazama ukuziphilisa ngokuthengisa ngesikhathi uhulumende wakhe engenelisi ukudala imisebenzi edlula izigidi ezimbili 2.2 million items inzalo yeZimbabwe edinga usekelo kukhetho luka-2013. Unkosazana Geraldine Fanda ngomunye ophe imibono yakhe ngalolu daba.
Ukuxoshwa kwabantu abathengisela ezitaladeni ludaba oluzisusize kakhulu ngoba abantu laba abasemgwaqweni bebedinga ukuziphilisa njengoba kungela msebenzi. Kutshengisela ukuthi uhulumende sehlulekile ukupha abantu imisebenzi njengoba nje amafektha levaliwe sikhuluma kunje. umongameli welizwe uphongo uvuka nje enguye yedwa othi abantu abasuke emgwaqweni. Lokhu kutshengisela ubandlululo olukhulu ngoba akukhangelwanga ukuthi okunganceda lokungasiza abantu khona kuyikuyini.
Abantu abathengisa edolobheni leHarare babhekane lodubo lokusela indawo zokuthengisela, lokho okubangela ukuthi bagcwale ndawana yonke. Ungatholi imisebenzi elizweni sokusengezelela udubo lwabo, kodwa uhulumende kalani labo ngoba behlala bedlala umacatshelana sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngokwehluleka kukahulumende ukuthi lazo zibhalisele ukuvota zise South Africa. Iningi lithi alisoke liphatheke kulolu hlelo, kanti abanye sebesungule uhlelo lokuyabhalisa endaweni eziseduze lomngcele ngamalanga abangasebenzi ngawo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kazithokoze ngithola kancane izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo lokubhalisela kuvota olusungulwe mhlaka 10 Mfumfu. Iningi lithi ngemva kweminyaka eminingi kukhankaselwa ukuthi abasemazweni labo bavunyelwe kuvota, besebelethemba lokuthi bazaphiwa ithuba lokubhalisela kuvota emahofisini omele weZimbabwe kwele South Africa. Ukwehluleka kwahulumende kugcwalisa isifiso sabo lesi kuzavalela phandle abaningi, njengoba abaqatshi babo bengeke bavume ukubapha ithuba lokuya ekhaya besiyabhalisela kuvota, kanti kuzabuya kudingeke njalo ukuthi babaphe ithuba lokuya vota. Isizalwane seZimbabwe esikhethe kwaziwa ngokuthi nguMalaysia eJohannesburg ngomunye wabaningi abathi sebezwile ngokuqala kwalolu hlelo eZimbabwe. Yena-ke uthi kangeke ayibhalisa ngoba kukhanya uhulumende evele engafuni ukuthi abasemazweni baphatheke.
Ngeke siye khona konke lokhu kuthiwa kuvota electronic ngoba ngeke ngikukhona, ngoba angikwazi ukuthi kwenziwa njani ngekhompyutha. So thina sasiyazi ukusayina phansi ukuqala konke lokho ngokurobhani kuphela.
Kodwa-ke akusibo bonke asebedelile ukuyabhalisela kuvota. Bakhona bathi ukukhalala ngesenzo sikahulumende akusoke kubasize ngalutho, ngakho bazenza konke abakwenelisayo ukuthi bayibhalisa ukuze bangakhuthwa lokhetho luka-2018. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Edgar Ndlela uthi wavota ekhethweni oledluleyo, ngakho lakhathesi uzaqinisekisa ukuthi uyabhalisa. Himpica badala kwabaningi ludaba lokuvota ngohlelo lwe-BVR. Abanye bathi lolu hlelo yibuqili obusegcekeni. Abanye njalo bathi uMangwe uyasola ngokuthi lukhokhelwa yinkampani yakwele China abathi ilobudlelwano besingundengunde lohulumende weZimbabwe. Intatha zindaba eZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi okunye okwengeza ukungethenjwa kwalolu hlelo yikuthi sekulobufakazi ukuthi emazweni athile alusebenzanga ngendlela esuthisayo.
Ihlelo esifana nale ivela siZimbakalanga njengoba sesike sawubona lokho e-United States of America, njalo sibone njalo eKenya ukuthi kuyatholakala ukuthi kuyabe kungaqhutshwanga ngendlela eqondile.
Omunye onkokheli zentsha kubandla le-MDCT kwele South Africa, unkosazana Vimbai Maveruze, uthi sebeze leqhinga elizasiza abalutshwana ngemva kokubona ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi abasemazweni bangaphatheki kulolu khetho.
Udaba lokurejista ukuvota besicanga ukuthi sizothola i-diaspora vote azange sikwazi ukuyithola. So okwamanje siyahamba nobuningi bethu siye Bedbridge, siye Banda or siye Mashingo lapha duze neborder siyorejista ukuvota.
Ngakwelincele bakhona bathi ukuvota eZimbabwe yikudlalisa isikhathi, njengoba selokhu kwavotwa kusukela ngo-1980 akula nguquko esibe khona. Bakhona-ke abathi lobanje bona bengazukuyabhalisela ukuvota baphakathi kokukhuthaza izihlobo zabo eseZimbabwe ukuthi ziyebhalisa ukuze funa amavoti abo adala utshintsho abalufunayo ngemva kokhetho luka-2018. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote lingu.
Uyazazi na indawo ukumele uyebhalisa ukuvota. Kuhlandla lakuqala eliqale mhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 mfufu. Kula ma centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Manicaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Shonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Mashingu, Chirezi, East, West, South and North, Mwenezi, East and West, Chivi, South, Matabeleland North, Lupane, East and West, Epinga, North and South, Matabeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Nsiza, Nsiza, North and South, Nkabazwe, Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Iningi selisole kakhulu uhulumende ngokwethula ugatsha olutsha olukhangelane lokwelusa uzulu enkundleni zebulenjini olwe-cyber security. Ugatsha lolu lukhokhelwa ngobe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa, yena osuswe esikhundleni sakhe ngumongameli Mugabe ngomvulo. Kubika uBathabile Masuku.
Umongameli Robert Gabriel Mugabe ngesikhathi ediliza ebumbakatsha abaphathintambo belizwe udale ugatsha oluzabona ngokutholisa ukuvikelwa kobulembu abathi yi-cyber security ngesilungu. Wasusa umphathintambo obebona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa, wamenza umphathintambo walolo gatsha okuchiye iningi labantu lisola. Ingcishi zebulenjini kunye labalwela amalungelo oluntu bathe umongameli udlalise isikhathi lemali yelizwe ngabe kadalanga ugatsha lwe-cyber security kodwa wakufaka ngaphansi kogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko kumbe olwebulenjini bethi velela lezi ngatsha ngabe zilugatsha olulodwa ngoba zonke zisebenza ngezembiko. Ingcishi yezebulenjini umnumzana Robson Murambiwa uthe akuqakathekanga ukuba logatsha lwe-cyber security ikudlalisa imali yesizwe evele ingekho.
Hhayi, mbona inganawo uqakathekanga. In fact, yikudlalisa nje ongama-resources konokho okulutshwane esilakho. Ngoba kahle kahle bakhona abantu vele ama-ministers asewenza umsebenzi wonalokho. So bekumele uthi nxa befuna ukuthi kube lento enjalo beyinike nje osuperman lwanzi abavele bekhona kumbe beyifake ngale kuministry of information ukuthi beze becreate sibili ministry enja. Hayi, kudlalisa isikhathi sabantu lama-resources elizwe.
Olova imidlalo kumabona kude lasemisakazweni unumzana Kane Kala uthe ukudalwa kwesikhundla esiphiwe uChinamasa ekuphinda-phinda komsebenzi owodwa kudalwa ingatsha eziningi ngemizamo yokudingelana imisebenzi.
Mina ngibonani lokhu ikudingelana ukuthi banikane imisebenzi ngoba le ministry abayifakileyo is just a duplication imisebenzi. Ngoba lo msebenzi ungayenziwa i-Ministry of ICT or wayenziwa i-Ministry of Information. Ngaphansi kwe-Ministry of Information kuzoba ne-ICT bithen sokusipha lale ntsha abayicreate le abathi ngeyama-cyber security. So lawa ngama ministries angu 2 angangena ngaphansi kwe Ministry of ICT, Ministry of Information.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Suthole uvumelane lo mnumzana Nkala ethi umsebenzi kaChinamasa ngabe ufakwe ngaphansi kukamphathintambo weze ICT ngoba umumo womnotho awuvumelani lenyathelo likamongameli.
sibona ngani lapha ngabe uhulumende ufake umsebenzi kaChinamasa either ku ministry ka Superman Dwanzira ye ICTs and telecommunications and postal services or oka eka baba umoyo lay information media and broadcasting services lokho bakwenzile ukuthi beyakhe i ministry ezimele yodwa sibona ngani isimo somnotho kasikuvumi ukuthi kube njalo
obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebulenjini emisa Zimbabwe ukholiwa Nyoni Majama uthe bebesakhangelele ukuba umthetho we-cyber security crime obubunjwa ngaphansi kogatsha lwe-ICT luphumelele ngoba lokhe lusaphekwa badidekile ukuba sekuyaqhutshwa kanjani.
Into ekhona esimangalisayo kakhulu yikuthi sokubunjwe iministry entsha ngemva kokuthi thina besilokhe sikhuluma ngendaba yeministry eyabe ikhangelele ama-crimes kumbe sithi ukuphanjaniswa okuyabe kusenzwa ngabantu besebenzisa i-internet. Kumbe amafoni esikwathi ngomakhala ekhukhwini kodwa sikhangelele kakhulu indaba ezinjengabo-WhatsApp. Into ebimqoka yikuthi kube kuvele kufanele ukuthi kube le ministry esebenza kumbe esithi eyabe ikhangele ukuthi umthetho lo uyakusetshenziswa njani.
Kumaviki ambalwa adlule uhulumende usole kakhulu abagijima bekhankasela ukuguquka kwezombangazwe ethi basebenzisa ubulembu ikakhulu iFacebook, iWhatsApp leTwitter ekuzameni ukuguqula uhulumende lokuthula elizweni wathi uzathatha inyathela. Ukudala ugatsha lwe-cyber security sokulethe inkulumo abantu bethi uhulumende usezama ukwephula amalungelo abantu mayelana lezembiko kanye lobulembu ngokudala ugatsha lolu. Nimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngubathabile Masuku.
Good Life Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngokulwela ilungelo lamantombazana ngesikhathi kunanzwa usuku lwe International Day of the Girl Child izolo.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Hale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Elimelika lithi seliphuma ukuba lilunga lohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubona ngenhlelo zemfundo lamasiko olwe United Nations Education, Scientific and Cultural Organization UNESCO lisethesa lolu hlangothi umlando wokungaphathi kuhle ele Israel.
Iqembu elikhangasela ukukhululeka kwele Palestine ele Hamas lithi selivumelene lelinye njalo iqembu elahlephuka kulo ele Fatah ukuthi abambane. Umkhokheli we-Fatah u-Ismail Haniyeh wethule umbiko lamhlanje esithi amacele omabili alobelane isivumelwano sokubambana ngemva kwenkulumo ezenzelwe eCairo kwele Egypt.
Ukukhethwa kwabaphathintambo abengezelele labo abavele bekhona sekuchiye ibandla lezanu PF selikhanya ukuba lilamaxuku amabili. Abakhethiweyo bonke banakanelwa ukuba ngabecele elithiwa yi-G40 elisekelwa ngunkosikazi Grace Mugabe lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga ledalela eParliamente unkosazana Dorcas Banda ongwebandla leMDCT endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ipolitics yeZimbabwe ngalesi sikhathi ayisakhangelanga in any way ubuhle beZimbabwe njengelizwe, isibheke more inhlala kahle yemuli yakudala ukuthi ayi-first family ngesilungu le party yeZANU-PF ikakhulu ukuthi yiphi ebambe i-power more phakathi kwele yokuthiwa yi-G40 iqembu le-G40 nale kuthiwa yiLacoste ekamnangako. So sokungabonje kuphela. So i-team yakhona ayenzelwanga ma ungayikhangela ingani i-team yebhora. Ayenzelwanga ukuthi ikore ukuthi abantu abasupporters nabamembers e-team akholise. Isingeyokudefenda ukuthi kungabi khona ozakora ngoba kungakora omunye lapha akulashuwa ukuthi ngibani ozacelebrate. So it's not even kancane mangakubuza manje ukuthi uChombo i-finance uyazela kuphi. Uyabona into engisho ngikubuza ukuthi u-SK Moyo, Simon Carmel, indaba lezi eze-media uzazela kuphi. Abazi lutho bonke laba abantu ngabantu nje abafakiweyo ukuthi badefende i-G40 badefende umgabe ukuthi at least ma esifa imoli yakhe ngasali ingene enkingeni. So ilizwe mpela lisenkingeni, ikalakatha yenkinga. And bayakwazi futhi enhliziyweni zabo ukuthi lokho abakwenzela ngilizwe bazenzele bona.
Masibanda, siphenduke kuwe. Masibanda, wena ubona njani udaba lolu ikakhulu i-cabinet leyo ukuthi i-cabinet engaphathisi isizwe na?
Ngiyabonga. Mina engubonayo okwenzakalayo elizweni in the first place ukungahloniphi abantu. Abantu nxa bekukhethile omele ukwenze kumele kube mqoka, kube ngowizinto okuzaphathisa abantu, udelive sengathi ngesilungu, unika abantu imfanelo zabo. Ilizwe lelizwe lisebenzisa isisekelo sombuso andubane esiyiso iBhayibheli. Elelizwe, you know, the constitution of Zimbabwe. Yemele lilinse. So, nga uzakhipha lo muntu fake lwana umuntu ubona vele ukuthi ngizakhangela onje ngoshamo. Ukuthi uShamo wake wakhishwa waphinde wabiselwa. So, usetshintsheni asekwazi kathesi kuyini wayevele ekhitshelwana. Hanti yabo. So, mina khathesi ngihamba khangele ngathi ngikhangele nje besenza ngabafananisa lokuthi umthengelo nxa uthengela ngawo endlini uyathengela ngawo uthengele ngawo. Uze kuphele, uyaphela amazinyo uphele uthi zwayi. Awusazi ukontinue uthanyela ngawo nxa ngumama okwanileyo. Kuyabe kumele udinge omunye umthanyelo omutsha ozathanyela ucace endlini kukhanye ukuthi umama lapho uthanyelise. Abakwenzayo lobo kumhlawumbe singakuthi ibuchapha. Abalabuzelo ngabantu abafuna ukubusa nje abantu abadubekayo. Khathesa kulanto ehamba elizweni amabhenki. Abantu belokhu belala emabhenki bezama ukudinga imali abayitholi.
Yebo, Mnumzana Ndlovu, wena kukhona yini ongakungezelela kulokho osekwethulwe ngumasibana?
UMasibana, ngivumelana nalaye kakhulu ekuthini khona kulokudelela mpela lokungahlonipha abantu, lokungananzelela ukuthi bashimba le enye esabekayo. Angikholi ukuthi umgabe eqala ukubusa yikho ayefisa ukuthi umbuso wakho mawuphela uphele uyikho khona.
Masibanda, manje nxa sikhangele umnyaka ozayo asithi thina iZANU PF inqobe, kukhona yini obona kungaba lomehluko kwicabinet leyo khona?
Mina ukuthi bangamathimu amabili kumbe kwasha amaqatha kwasala umsobho bezana zimbila zantabanye. Bonke bayafanana abantu labantu, bonke bathimba lefananayo. Njalo yobudlwangudlwangu ubusela abantu abaqamba amanga izikhathi zonke bayayethusela abantu bathwalisa abantu nzima. U-2018 angeke vele abakaze bayiwine le election, bake bawina yiphi election bantu benkosi? Abakaze bawina election from 2000 bebevele bengabantu aba-20 election.
Lo ke ngunkosazana Dorcas Banda, ilunga ledalela ephalamende engowebandla le-MDCT, ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Ibandla leZANU PF lilakho ukuguqula umhlangano walo omkhulu owe-National Conference ngompalakazi ube yi-National Congress, lapho uMongameli Mgabe azakhethwa kakutsha ukukhokhela leli bandla abe sexotsha uMnumzana Emmerson Mnangagwa esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakhe. I-Politburo yaleli bandla ivumelene emhlanganweni ewenze izolo ukuthumela amaqula ezabelweni ukuya kuzwa imbono yabasekeli beZANU PF phezu kwalolu daba. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla uMnumzana Ignatius Chombo ukufakazile lokhu njalo wathi bazaphuma lesinqumo esipheleleyo ngeviki ezayo. Abazi ngokwenzakalayo bathi icele le-G40 lona elilwisana lelikamnangagwa ele-Team Lacoste yilo elifuna kwenziwe iCongress lapho uMgabe azathi esekethiwe njalo ukuthi aqhubeke khokhela iZANU-PF abe sekhetha abasekeli bakhe kakutsha. Kulapho ke azaxotsha khona uMnangagwa ekubeni ngumsekeli wakhe ngemva kokumxotsha njalo ekubeni ngumphathintambo wezemithetho ngomvulo. Siqhume umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Umnumzana Mbuso Siso yena othi ukulisana ukukuzana uPF kuphazamisa ukusebenza kukahulumende.
Ingxabano ekhona izizalwane zaseZimbabwe zihlupheka besehluleka ukuthi baqondise ilizwe kodwa beqhubeka ngokuxabana phakathi kwezanu-PF. Okungangokuthi thina akusibetheli lutho njengamaZimbabweni kodwa kusitshengisela ukuthi izanu-PF siyehlulekile. Ngalokho ekuthembise abantu akuseyikho okwenzakalayo. Sokusenzakala ukudlephana kuphela. Ukudlephana okube khona from isikhathi bengena ku-power 2013 bexotsha umama uMajuru kathesi sebephezu kukaMnangagwa.
Ungathi ukulwisana kwabo kuZANU-PF lokhu kuphazamisa njani inqubela phambili yelizwe?
Angithi i-government izele yiyo ele-responsibility eyokubusa ilizwe njalo eyokugavena ilizwe. Ngibona engathi nxa bevele bedlephana so akusela nqubekela phambili elizweni, akusela development. Sebekhangelele kakhulu endabeni zabo zokulwa, belokhu bebangelana izikhundla, sazi ukuthi bazibangelana ngayiphi indlela, kodwa nje njengoba nje sikubona emaphepheni. Okungangokuthi kuyasitshengisela sibili ukuthi iZANU-PF iyehluleka ku-government. Ayikho into abayenzela abantu, bathembise abantu imisebenzi engu-2 million, kodwa imisebenzi engu-2 million leyo isiphenduke yaba ikuhlupheka okumultiplied by 2 million.
Umnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube sixoxela ekobulawayo.
Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Ngesikhathi ilizwe le-North Korea lisethusela amanye ngokulolonga izikhali ze-nuclear, uhulumende ka-Kim Jong-un uqhubekela phambili encindezela abantu ngokubasebenzisa kadalala entilongweni ezijiyeneyo. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole-State Department lusanda kuveza enye yentilongo lezi ebizwa ngokuthi yi-Kwan Lisong, lapho okupika khona abazombusazwe. Izibotshwa lezi zisetshenziswa gadalala emigodini lezinye indawo lapho ezisebenzela khona uhulumende. Kusobala ukuthi izibotshwa lezi ziphila nzima entilongweni ezinje. Intilongo eyaziwa ngokuthi yi-Kachon yabantu ababotshelwe ezombusazwe kubikwa ukuthi ilezibotshwa eziyinkulungwane ezilishumi nanhlanu 15,000 ezibikela ugodo. Intilongo ezinjenge-Kachon e-North Korea zisetshenziswa ukuthi kukhethwe abantu okuthiwa bayizitha zikahulumende abathathwa emphakathini bavalelwe baze befele entilongweni. Izibotshwa lezi zisetshenziswa nzima okumangalisayo okwenza ziphelelwe ngamandla njalo zingabe lethemba lokuthi zizaphila. Kwesinye isikhathi izibotshwa ze-Kachon ziphika lemuli kanye lezizukulwane zazo ezingenzanga lutho. Izibotshwa zilamba okwesabekayo okwenza ukuthi zigcine zithiya amagundwane, zibambe lamaxoxo, zikudle konke lokhu. Kubikwa njalo ukuthi kulenye intilongo ebizwa ngokuthi yi-Hwangsong elendawo ezintathu lapho okuhlaliswa abantu ngokuhlelwa kwamacala abo. Inhlanganiso ye-National Human Rights Commission yakwele South Korea ithi kuthiwa kulezibotshwa eziyinkulungwane ezingamajumi amabili 22,000 entilongweni ye-Hwangsong. Kulembiko ethi izibotshwa lezi yizo ezisetshenziswa ukwakha indawo yokulolonga izikhali ze-nuclear ebizwa ngokuthi i-Pyongri Nuclear Test Site. Umnumzana Rex Tillerson, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weMelika ole State Department uthi kuqakathekile ukukhulumela abantu abahluphekayo kwele North Korea njalo ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lizama ukuthi kube lenkululeko kulelo lizwe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele Melika.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lo Chris Gande silichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.